Ini ndini Marvelous Mplanganya huye ndichiti hei no misoro ya na uzeduza nasi chishanu nyamavuvu 12/2016. MDCT yoronga kuratizira mugweru mangwana ichichema chema nekuvarwa kwema kambani munyika. Mutuwini Kirsty Coventry, Machine Thornycroft na Andrew Peebles vopinda mumakwikwi ema Rio 2016 Olympics Finals. Mubatanidzwa wemasangano anozviti National Electoral Reform Agenda unoti sachigaro vezek amai Rita Makarao ngavasiye basa. Ve hashtag this flag neta jamuka voronga kuratidzira zvakare munyika yose musi wa 31st nyamavhuvhu. Muchirongwa chatinotaura nevaimbi nasi tine hurukuro nemuimbi Diana Samukange anozivikanwa nezita rekuti Mangwenya. Muchirongwa che Life Talk tinokupai chirongwa cheve chidiki che The Connection na 8:30 PM tichange tiri kutarisa nezvezuva reve chidiki kana kuti International Youth Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko ku Studio 7 shandisa I WhatsApp pa number dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona.